Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maneru akanaka vateereri tinosangana zvakare maneru anhasi uri musi wemugovera ndira 12/2019. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Nengo ye MDC inomirira Midland South inomiswa pamberi pedare mugweru ichipomerwa mhosva yekurova munhu. Makambani emuZimbabwe osarirwa nemwedzi mishoma kuti avhare zvachose sezvo ari kushaya mari yekunze. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumiririri wechiundura mudare reparamende vaLivingstone Chimina vanove zvakare sachigaro wevechidiki mubato reMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa mudunhu reMidlands South vamiswa pamberi pedare mugweru nhasi vachipomerwa mhosva yokurova mumwe munhu. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Vachimina vamiswa mudare nevamwe vanhu vaviri vanoti muzvare Letisia Mteliso naCharles Machaingira vachipomerwa mhosva yokurova vaThomas Moyo. VaMachaingira mushandi wekanzuru yeGweru. Vachimina navaMachaingira vakabvunzurudzwa nemapurisa nezuro paGweru Central Police Station ndokunzi vauye kudare nhasi, asi muzvare Mteliso vakarara muchitokisi. Vatatu ava vanonzi vaive pakati pevamwe vanhu mazana maviri vari kunzi vakarova vaMoyo nemusi wechina pakudzanai bus terminus. Gwaro remapurisa rinoratidza kuti vaMoyo nevamwe vaviri vanoti vaOshe Maviki namuzvare Rumbidzai waungana vakasvika pakudzanai bus terminus musi wechitatu vakazodzokerazve panzvimbo iyi musi wechina vachiti vaifanirwa kutora mitero kubva kumabhazi nemakombi anopinda panzvimbo iyi. Gwaro remapurisa iri rinotiwo nemusi wechina wekare pakauya mhomho yevanhu yakanangana navaMoyo ichibvunza kuti vaive vapiwa nani mvumo yekutora mitero iyi, uye mukusawirirana kwakazoitika pashure vaMoyo vakazorohwa nevamwe vevanhu ava vakakwanisa kuona vamhangarirwi vatatu vari pakati pevanhu ava. Kwetari rikumirira vachimina namuzvare Mteliso vaWellington Davira vaudza dare kuti muzvare Mteliso vakatyorerwa kodzero dzavo nekurariswa muchitokisi. Vakatiwo zvinoshamisa kuti vaviri ava vari kupomerwa mhosva ivo varivo vakatanga kuenda kumapurisa kunomhangarira vaMoyo vacho kuti zvavaive vachiita zvekutora mitero kubva kumakombi nemabhazi zvakange zvisiri pamutemo sezvo vaMoyo vasiri mushandi wekanzuru.
Tiri kuti isusu kungosungwa zvavo nekuda kusafamba zvakanaka kunenge kuchiita nyaya idzi. Otherwise mumapepa chaiwo chaiwo akanyorwa nemapurisa vakatonyora kutoti ivava vari kunzi makomplainants, vanhu vakanga vapinda murengi pakudzanai vachida mashoko avo emapurisa pakanzi to collect a certain fee from conventional buses and commuter omnibuses entering kudzanai bus terminus. Avanhu ava vangasina kana kodzero yekukolekta mari idzodzo, ndivo vaitofara kunge vari vasungwa. Ava vedu vazoitwa vasungwa vanhu vakanga vatoenda kuti vanotora vanhu vavaendese kumapurisa.
Mutongi wedare yaMy Beauty Dube vabvunzawo muchuchisi wenyaya iyi vaBernard Nyoni kuti sei muzvare Mteliso vakarariswa muchitokisi izvo zvisina kuitika kune vamwe vaviri vari kupomerwa mhosva imwe chete. Muchuchisi Nyoni vati vachaongorora nyaya iyi. VaDavira vatiwo zvinoshamisa kuti mapurisa aunza nyaya iyi kudare pasina humbo hunobva kumadhokotera hunoratidza kuti vaMoyo vakarohwa sezvavari kutaura, vakati vanoshushikana nemaitiro akadai sezvo achiratidza kuti mapurisa haana kuita basa ravo nemazvo.
munhu wese anekodzero yekutiitwa zvakafanana zvisinei nekuti ndiani kana kuti anoita nezvi saka ndochanga chiri chikumbiro chedu kudare kuti naizvozvo panofanira kuti mainvestigations kumapurisa ikoko kuti zvakafamba sei zvazoita kuti mumwe musungwa arare mutokisi vamwe vachibudiswa
kwetari riri kumirira vamachaingira vashepherd mafa vati maonero avo ndeyekuti mapurisa akabata nyaya iyi aine divi raakarerekera vati pavakamhangarira vamoyo kumapurisa vamachaingira vakaudzwa kunzi nyaya iyi yaive nezvematongerwo enyika mukati vakatadza kunzwisisa kuti izvi zvairevei mutongi wedare ati nyaya iyi ichaunzwa kudare zvekare musi wa25 ndira apo panotarisirwa kutarwa zuva rekutanga kutongwa kwayo vakatiwo vatatu ava vachauya kudare vachibva kumba pasina kubhadhariswa mari yechibatiso nyanzvi munyaya dzemitemo dzinoti vachimina vakawanikwa vaine mhosva yavari kupomerwa vanogona kubvisiswa faindi kana kukandwa mujere kwemwedzi isingapfuure mitatu izvo zvikaitika hazvivhiringe chigaro chavachimina muparamende sezvo mutemo uchiti munhu anobviswa pachigaro kana atongerwa kugara mujere kwemwedzi mitanhatu kana kudarika ndakamirira Studio 7 Mugweru ndini Taurai Shava
Bodhi rekambani yeOlivin Industries nezuro rakazivisa kuti kambani iyi yamira basa rekugadzira zvinhu zvakaita semafuta ekubikisa sipo pamwe nemajarini sezvo iri kutadza kuwana mari yekunze. Olivin Industries inoti yakatatarika gore rese ra2018 ichitsvaka mari yekunze kuti irambe ichishanda asi izvi hazvina kubatsira. Kambani iyi inoti haisi kuwana rubatsiro kubva kubhanga guru renyika. Hatina kukwanisa kunzwa kudivi reOlivin Industries sezvo vakuru vayo vanga vasiri kudaira nharembozha dzavo. Tatadzawo kunzwa kubhanga guru renyika. Asi vachitaura nechina achapfuura, mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Industries Vasifelani Jabangwe vakati makambani yemunyika ainge asarirwa nemwedzi mishoma kuti avhare zvachose sezvo ari kushaya mari yekunze yekutenga zvinhu zvinodiwa. Kambani yeUnited Refineries inotiwo iri kungoshanda kwemazuva gumi chete pamwedzi nepamusana pekushayikwa kwemari yekunze. Tabata vaimbove mukuru wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries uye vari mukuru wekambani yeUnited Refineries vasibusisa moyo kuti tinzwe zviri kuitika.
Ndingati inini zvinhu zviviri zviri kuitika. Chekutanga ndechekuti ikonomi yedu yanga ichiramba ichiendera mberi ichikura, saka kudiwa kwemari yekunze foreign currency kwange kwakunetsa nekukura kwemabhizinesi, kwaita mabhizinesi mabhizinesi akawanda ari kutsvaga maraw materials. Ichocho chinhu chakanaka, asi kushayikwa kweforex manje ndio kwakutinetsa. Uyezve tikatarisa kuti mari yekunze inopinda muZimbabwe pagore i6.5 billion, saka zvinoshamisa kuti isusu tingawana 6.5 billion inopinda munyika togoshaya foreign currency yacho zvakare. Izvozvo zvinoda kuongororwa, asi tinoona kuti hurumende yaita kuti kuitwe inonzi allocation committee kuti kubude pachena kuti foreign currency inoitwa sei, iri kufamba sei.
Pa 6.5 billion iri kupinda munyika iyi gore negore, zvinoreva here kuti pane vari kukanganisa kuita basa ravo pakuzoipa kumakambani nezvimwe zvinhu kwainofanirwa kunzi iyenduku?
Zvingavepo. Vakataura vagavhuna kuti kune maburi anonzi malikages anoita kuti forex ibude kusingazivikanwi kuti yapinda nepapi chaipo chaipo. Asi tikatarisa ipapo pa 6.5 billion tinoona kuti Reserve Bank iyo inobata maybe 2 billion pa 6.5. Imwe 4.5 billion iri kumabank nevanhu vanoita zvemining, ivavo vatinoti maexporters, ndo vari kuti iwo foreign currency ndeyedu nesuwo tine basa nayo, tinoda kuishandisa nekuti ndisu takaiunza. Asi takafanira kupatsanura iyoyo 6.5 billion tione kuti yakamira sei.
Nechimiro ichochi zvazvaita izvi zvochirevei kumakambani anga achigadzira zvinhu nevashandi vavanga vakakapa mabasa vesa?
Apa tingati tasvika pa stage isina kunaka nekuti mabasa achashaikwa chaizvo chaizvo iwo mashoma angave aripo atichakwanisi sekambani kuramba tine vanhu vanotishandira nehuwandu.
Avo vanga vari vaimbove mukuru wesangano reConfederation of Zimbabwe Industries uye vari mukuru wekambani United Refineries vasibusisa moyo vachitaura vari parunhare kuHarare nestudio 7. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika nezveupfumi dziri kushoropodza nzendo dzemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa dzavari kutanga nemuvhuro svondo rinouya dzichiti hazvibatsiri kuti vamunangagwa vabude kunze munyika makaita manyama amire nerongo maindastiri achivhara nekuda kwekushayikwa kwemari yekunze. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata muongorori wezvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya kuti tinzwewo maonero avo.
Chokwadi ndechekuti kana musha uchitsva baba vanga aende kundari nokuti vanenge vachiratidzira kuti havana hanya nemhuri yavo. Iko zvino inguva yokuti mukuru vamukuru uyu denu akagara achitoita inonzi emergency meeting, maemergency meeting achigara pasi neindustry, achigara pasi nemakurukota, achigara pasi nemasivil society organizations, achigara pasi nepolitics kuti aiwa kazvinhu zvashata hazvina kubira mushe, tiri patransition asi hazvina kugadzirika, saka toita sei?
Ndinonzwawo vehurumende vachitaura kuti zvakakosha kuti mutungamiri wenyika anga achishanyira nyika idzodzo kune zvimwe zvinombobvawo ikoko zvinobatsira nyika. Amenowo kuti pane zvati zvabuda here zvinobatika mukufamba kwese kwavari kuita ikoko muchitarisa zvazvasvipa zvasvika apa munyika?
Chiripo ndechekuti kubva zvaakapinda muhotongi vamunangagwa vafamba munyika dzakawanda tichinzwa kuchinzi kwaitwa zvibvumirano zvemabhiriyoni mabhiriyoni akawanda zvizvikuru nokuti taitofunga kuti iko zvinodei nyange vadhangoti chaivo chaivo shoroma yekunigeria vatovapo asi hapana chinhu chiri kubuda nokuti nyaya iripo ndeyekuti mari yekunze iri kushomeka nekuti hakuna foreign direct investment. Saka mafambiro avaita mwedzi minomwe yadarikai sei pasina chinhu chachinja zvichireva kuti aiwa kana vachinge vachiti vari kutsvaga ukama ngakuinde makurukuta anofambirana nezvebusiness kana kuti nezveupfumi hwenyika.
Kune homwe dzinosiyaniswa here dzekuti vatungamiri venyika vashandise munzendo idzi nedzekuti dzigadzirise zvinhu munyika?
Mabvunzambudzo akanaka chaizvo mukoma, nokuti kana homwe yenyika kana budget yenyika ichigadziridzwa pane duya rimwe chete retreasury asi tsika yezanupf ndiyo kuti homwe ngedura rakanangana nehomwe yapresident office of the president haitawo gwe kuti akamira sei, haina auditing mari zvacho hadzizikamwe.
Avo vanga vari muongorori wezvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya vachitaura vari parunhare vari kuHarare. Mamwe mapazi emuzinda weAmerica muHarare haasi kushanda zvichitevera kuvharwa kwemapazi ehurumende yeAmerica nepamusana pegakava riripo pakati pemutungamiri weAmerica vaDonald Trump nebato reDemocratic Party panyaya yemari iri kudiwa navaTrump kuti vavake mudhuri pamuganhu weAmerica neMexico. Godwin Mangundla anoti panyaya inotevera.
Muzinda mutsva weAmerica waifanira kuvhurwa zviri pamutemo nemusi wechina chapfuura asi izvi hazvina kuitika nekuda kwemakakatanwa ari kunyika iyi. Vashandi vepamuzinda uyu vakaudza vese vainge vakokwa kuchiitiko ichi kuti change chambomiswa uye vachaziviswa kana zvinhu zvichinge zvarongeka kuAmerica. Pari zvino muzinda weAmerica une vashandi vashoma vari pabasa zvichitevera kuvharwa kwemamwe mapazi ehurumende mutevedzeri wemukuru weanomirira America pamuzinda uyu. Amai Jennifer Savage vanoti vamwe vashandi vasina kumiswa basa vachanotanga kushandira kumuzinda mutsva musi wa22 ndira. Vati hofisi inotorwa mavhiza icharamba ichishandawo hayo panguva iyo mamwe mapazi emuzinda uyu anenge akavharwa. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vari kupokana nebato rinopikisa reDemocratic Democratic Party panyaya yekuvaka mudhuri pakati pemuganhu weAmerica neMexico mumwe mugari weMuharare amai Anita Gonzo vauza Studio 7 kuti zviri kuitika kuAmerica zviri kuvabata chose sezvo zvave kukanganisa raramo yavo.
Tadhonirwa America yatondikanganisa zvikuru. Ndine hama dzangu dzinoshanda kuAmerica ndidzinova dzidzo dzinondisupporta. Ezvino zvinatomerwa ndina kana chekubata nekuti hawaswana mari. Iyo ndo varungu wangu. Kana vasina kuwanawo neni zvatondiomera kuno kuZimbabwe.
Mapazi akawanda ehurumende yeAmerica haasi kubhadhara vashandi vavo kana kuti vakamiswa basa kudzamara hurumende yava pabudget ravo. America inobatsira masangano akawanda anoshanda akazvimirira uye masangano aya ari kushushikana kuti ave kutadza kuwana rubatsiro nekuda kwezviri kuitika kuAmerica. Mutauri wemubatanidzwa wemasangano anoshanda akazvimirira weCrisis in Zimbabwe Coalition vatavani mwoyo vaudza Studio 7 kuti vanoshuvira kuti dai zvinhu zvagadziriswa kuAmerica nechimbi chimbi
zvinokanganisa kufambiswa kwenhaurirano, kufambiswa kwezviga zvinotsigira basa redu uyezve nekutsigira vana vemuZimbabwe.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vemasimba kuchera vati America inyika yakakosha chose uye kusagadzikana munyika iyi kunovhiringa pasi rose.
Pa 25% yachona yakavharwa panosanganisirawo maembasi. Saka zvichireva kuti izvona vanhu vese vangangodawo kunge vachikurukura neAmerica kana kuti vangangoda kunge vachifamba kana kuti vangangoda kuita mabhizinesi neAmerica havasi kukwanisa kuita izvozvo nekuti embasi yakavhara.
America ndiyo nyika inopa rubatsiro rwakakura kudarika nyika dzese pasi rose zvokuti kuvharwa kwemamwe mapazi ayo kunovhiringawo zvinhu zvakawanda pasi rose. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Godwin Manguja.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 shortwave uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba izi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyura chirongwa che Let's Talk ngatikurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 PM kusvika na 5 PM. Musi wechishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri webato rinopikisa muDemocratic Republic of Congo, Martin Fayulu, vasvitsa mudare reConstitutional Court nhasi kupikisa kwavo zviri pamutemo zvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika, vachiti ivo ndivo vakakunda vaFelix Tshisekedi. Mubatanidzwa wemapato aitsigira vaTshisekedi unoti vaTshisekedi vakawana zvikamu 61 kubva muzana zvemavhoti. Vachitiwo izvi zvinotsigirwa neuwandu hwakaburitswa nekereke yeCatholic Church iyo yakatumira vanhu vanodarika 40 ezvuru kunoongorora sarudzo iyi munyika yose. pepa nau re New York Times rinoti sangano rematikitiva emu America re Federal Bureau of Investigators FBI rakavhundutswa zvikuru nemaitiro emutungamiri wenyika vaDonald Trump mushure mekudzinga kwavakaita vaive mukuru weFBI vaJames Comey. FBI inoti yakabva yatanga kuferefeta kana vaTrump vaishanda zvisiri pazvido zveAmerica kana kuti kana vainge vaiswa muhapwa dzeRussia vasingazvizivi. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu, our lives.
Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tine hurukuro nava Golden Makusha panyaya yetsika nemagariro ezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. VaMakusha vanoti ivo nemhuri yavo vanoramba vachiteera tsika nemitauro nemagariro ekuZimbabwe kunyange hazvo vari kunze kwenyika. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu VaMakusha.
Aiwa, tinotarisa zvikuru sa mbeva.
VaMakusha, nhasi tinoda kumbotarisa nyaya dzetsika mudiaspora, nekuti vakawanda vanofunga kuti kana vanhu vapinda mudiaspora munobva mangokanganwa kana kuchinja mutupo nekubvakacha. Zvakamira sei mudiaspora?
Hamuna kuona ndabva ndatanga nekukwalifai nemutupo wenyu chaizvo, kuratidza kuti chinhu chakanaka chaizvo kuti vanhu vange vachichengeteka tsika nemagariro avo ekawakakurira, zvisinei nekuti vaakugara kunze kwenyika kuno kwatinoti kudiaspora. Mukatarisa mamwe marudzi anobva kune dzimwe nyika, vanhu vanochengetedza tsika dzavo, magariro avo, mutauro wavo nezvinhu zvavanodya, mapfekero avo, nekuti zvichireva kuti vanokoshesa tsika dzavo, hazvina basa kuti vanogara kupi. Zvino isu pamwe tinoona zvezvizvarwa zvokuZimbabwe, pane kumwe kwatinenge tinoti kanganisei pakuti tinoda kutevedzera tsika dzakati wandei tichibva tarasa tsika dzedu dzekumusha. Zvinova zvinozokonzerawo kuti vana vedu vasazoziva kuti ndivanani. Saka kupindura mubvunzo wenyu, ndinoona chiri chinhu chakanaka chaizvo kuti vanhu ngavachengetedze tsika nemagariro avo sekukura kwavakaita nemutauro kunyanya, kuti vanhu vanofanira kudzidza kutaura mutauro wokumusha kwavo.
Tichimbotaurawo nevamwe vasiri muZimbabwe vari kunze kwenyika, tinoona panenge paita mukaha pari zvino panyaya yekuchengetedzwa zvikuru kwemutauro. Vana vakawanda vanenge vakungokura vachitaura chirungu. Chii chiri kukonzerawo izvi kuti zviitike, VaMakusha?
Ini sekuona kwangu ini ndekwekuti vanhu vakuru vakabva kuZimbabwe ndivo vanofanira kutora responsibility kana kuti danho rekuziva kuti vana vadzidziswa mutauro wokumusha kwavo. Hazvinei nekuti kwatinosenza kumabasa mutauro watinokwanisa kunge tichikurukura nawo kuti tinzwanane chirungu kana tiri kumabasa. Vana veduwo zvakare kunoku vanoenda kuchikoro kwavanodzidzidza nechirungu. Mutauro wedu weshona kana indevele kana ikalanga kana chimanyika hachitaurwi kuchikoro kwavanenge vari. Asi ukatarisawo mamwe marudzi andambotaura aya, kana vachizenge vadzokera kudzimba kwavo vanotaura nemutauro wokumusha kwavo. Vana vavo vanenge vakudzidza kuti vanotokwanisa kutaura mutauro mhiri, kuti vanotaura chekumusha kwavo votaurawo nechirungu chacho ichocho zvakare. Saka tingangonzwa kuti vanhu vanoti tinopedza nguva tiri kumabasa, hatina nguva yekunge tine vana nezvakadaro nezvakadaro. Asi ini semaonero angu ndechekuti chekutanga ndechekunyato semubereki, semutungamiriri wemhuri nemumapato atinenge tiri, ndekuziva kuti iwe semunhu ndiwo unotofanira kutotora danho racho rekuti uzive kuti toda kuchengetedza mutauro wedu. Hongu zvingangodaro zvakanetsa kuti hatina nguva, asi tinofanira kutogadzira nguva iyoyo yekuti tinge tichitaura nevana tichivadzidzisa mutauro yedu. Nyange zvazvo zvii zvinhu zvakaoma zvinoitika nekuti vamwe marudzi vanozvikwanisa wane kuti vana vavo vane unonzwa vachitaura mutauro wavo asi vanotaurawo zvakare chirungu.
Chimwe chinhu chandakaona vamakusha ndingangotaura chichiramba kutambirwa nevamwe asi ndo dambudziko hombe randakaonawo mumhuri dzekuZimbabwe. Vakawanda vanoona kunga zvinhu zvepamusoro kuti mwana akugona kutaura chirungu achagona mutauro wake. Izvii zvamungavataurirawo kana muchimbosanganawo nevakadaro?
Tinosangana nawo kwakawanda chaizvo kwatinenge tiri umu, but ndingangoti even kana ukatarisa kana kumba chaiko chaiko, iyoyo ihosha yakapinda matiri yekuti tifunga kuti unhu hwedu, mutauro wedu netsika dzedu zvinhu zviri pasi pane kutora zvinhu zvepamusoro. Zvedzimwe nyika tobva taita kuti ndo zviri pamusoro kuti mwana agona kutaura chirungu achagona shona, saka chirungu munhu akuziva zvaari kuita. Asi chatinenge tira kurasika ipapo manje ndechekuziva kuti tikatadza kudzidzisa vana tsika mutauro wavo zvinoreva kuti isu kwatakabva yatinoti history iri kuenda ichidzimika mbishana mbishana zvekuti pavanozoitawo vana vavo vana vavo vanenge vasatomboziva kuti ndivanani. Munoziva muno muAmerica muno tinosangana nevaya vakatorwa vari maslaves vari nhapwa vakaunzwa kuno vakakurira muno vakaitwa zvavakaitwa zvokuti haachaziva kuti ndivanani. Ukagara naye uchitaura anokutaura kuti mumwoyo mangu mumu mune pamwe pane demhe rekusaziva kuti ndinani ende ndinotoshuvirawo kuti ndizive kuti vatateguru vangu ndivanani, mutauro wangu ndivanani. Musi unotaura tiri kune mumwe musangano mumwe akataura kuti ndikateerera muchitaura ndichinzwa malanguage amunotaura mutauro wenyu ndinonzwa kudada, asi inini iko zvino ndinonzwa kuti ndiri empty, ndiri demhe mukatumwa, handitomboziva kuti ndinani. Pamwe ipapa pamuri pane hanzvadzi yangu kana mukoma wangu, but handizivi because kwatakabva nako nekuti otoona kutoti vanhu vari munomu vanotonzwa kutoshuvira kuti dai taenda kunyika dziri kuAfrica kana vana Zimbabwe kuti tinonyatsonzwawo tsika dzevanhu vatema nekuti tivanhu vatema. Saka tikaregedza kuzvigadzirisa izvozvo vana vedu vachapedzisirawo vaakuita izvozvo zvokuti vanenge vasaziva kuti ndivanani.
Manga makateerera kuna vaGolden Makusha, chizvarwa cheZimbabwe vane mhuri yavo muno muAmerica muWashington DC. Muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuoneka yane mufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Tinotenda kuna Jonga nechirongwa chemu Our Lives. Makateerera kustudio 7 tiri kutepenyura tiri muWashington DC.
Moyo wekubereka chinowaniremera chinondipaya pahana pandinotarisa vana pfungwa dzotenderera dzisosiyoyerera chinondipaya pahana pandinotarisa vana taitizimwe ichatikangirozi ichatimura ngozi ichandiwanira nyasha aiwanda pikwa koni ichatikangirozi ichatimura ngozi ichandiwanira nyasha aiwanda pikwa koni ndatenderera osikidi ndafamba mama era ndateketera ndasvika kunyange panoyera chinyama zvaramba mweyatungamira vanazvo vofamba kandama kwatipo voshanda vasunungure muuranda kuona mutiza musha tande musangwanza kuna kumiri kufa kumira musango here senge vasina musha taritizimwe ichatikangirozi ichatimura ngozi ichandiwanira nyasha aiwanda pikwa koni namo yangu ndeyekubereka vana vandisisaone vangovafararira nenyika hanzi yatingazvigone ndakaberekera kecho saka ndasiya neine mombe.
Sezvo nguva yedu yapera, misoro yenhau dzedu dzanhasi Nengo ye MDC inomirira Midland South vomiswa pamberi pedare kuBeru vachipomerwa mhosva yokurova munhu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana anokuonekai nemufaro. Ndine Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Kuhisika tisenda bako.